asiri kufara nekwanoti kusarira kwenzvimbo yaanogara yechiredzi ndiva makoshoko vashoko vanoti kunyange nzvimbo yechiredzi ichirimwa nzimbe dzinogadzirisa tsvigiri inotengeswa munyika yose pamwe nekunze kwenyika ine urombo hunotyisa vashoko vanoti chipatara chechiredzi hachina mishonga asi chichitarisirwa kubatsira vanhu vanodarika 300 ezviuru kana kuti 300,000 uye imba inochengeterwa vafi kana kuti mochari yave diki zvikuru isina michina inoita kuti itonhorere izvo zvinozoita kuti mitumbi yevafi igume yave kuipa vashoko vanoti vagari venzvimbo iyi vakawanda vavo vari verudzi rwechitsonga vakabviswa munzvimbo yegona renzou game reserve iyo yaiva nzvimbo yemazeteguru avo kuitira kuti muiswe mhuka ivo ndokuendeswa kuhipo valley vanoti ikoko vakazobviswa zvakare vachiendeswa kwachilonga uye pari zvino vave kuda kubviswa zvakare vachiti hapana budiriro inouya nekutama-tama kwavari kuitiswa
ukatarisa kuti vanhu vechitsonga vakamuvhiwa kubva kugona renzou vanhu ava varwadzikana zvikuru nekumuvhiwa kwacho
izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekusiakovhu kukaribha mudunhu remashonaland west vashaini gwangwava vagwangwava vanoti mazeteguru avo akabviswa munzvimbo yezambezi pachivakwa dhamo rekaribha uko kune mamwe magwenye emagetsi vachivimbiswa kuti magetsi nemvura zvichavatevera
isu sevagari vekuna zambezi ndofunga madzitateguru edu akabviswa murwizi rwazambezi kuti kuvakwe dhemu rekaribha vakavimbiswa kunzi magetsi achakuteerai mvura ichakuteerai kwamuri kunogara asi pari zvino tinoshamisika magetsi achiendeswa kunzvimbo dzakaita sana Mutare kunana Harare isusu tisina kana magetsi
vagangwava vanoti zvinorwadza kuti pamakore anodarika 60 vabereki vavo vabviswa muna zambezi vachiri kurarama upenyu hunosiririsa vasina makiriniki nezvikoro asi makambani anovhima mhuka dzemunharaunda yavo pasina zvinovaratidzawo kuti nharaunda yavo iri kupinza mari munyika
saka zvinosiririsa kuti almost 50-something years close to 60 years kubva vabereki vedu nana sekuru vabviswa muna zambezi tichiri kurarama upenyu hwevanhu vakasaririra hatisi kuinjoya hapana chatiri kubhenefita
dambudziko iri harisi kuchiredzi nesiyakobho chete sezvo vamwe vagari vekwamutoko kumashonaland east vachiti rakadzikawo midzi kwavo sezvo makambani ari kuchera matombo mudunhu remutoko ari kungomora zvicherwa zvavo pasina kuvandudzwa kwenzvimbo iri kubva matombo aya sezviri kutaurwa nasekuru Francis Pawandiwa mukuru wesangano runoona nezvekuchengetedzwa kwezvowanikwa recenter for natural resources governance vafarai maguhu vanoti dambudziko rekusarira kwenzvimbo dzine zvowanikwa zvinokwanisa kusimudzira nyika iri rinokonzerwa nemakambani anoshanda ari muhapwa dzevakuru vezvematongerwo enyika
model iri muzimbabwe iri kushandiswa ndeyekuti private sector inoshanda iri muhapwa dzemapoliticians
vamaguhu vanoti dambudziko rekusimudzirwa kwenzvimbo dzine zviwanikwa rinopedzwa chete nekupa masimba ebudiriro kumatunhu kana kuti devolution kana zvikaitwa nenzira yakanaka vamaguhu vanoti vemakambani vanofanirwa kuita zvibvumirano nemakanzuru kwete nevakuru vehurumende kuHarare
tiri kuda kuti RDC yekwamutoko mainvestor ese vanga vari pasi peRDC vasainira nezvibvumirano neRDC vapihwe malaisensi ekumaina nethe RDC ichishanda neprovincial council yeko
tevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti vemakambani vanosungirwa kutaura nemadzimambo kuti vaite zvirongwa zvinoyamura vagari amai Chombo vanoti bazi ravo rinobhadharisa makambani anochera zvicherwa mitero kuburikidza nemakanzuru mari dzavanoti dzinofanirwa kuvandudza nzvimbo dzinenge dzichicherwa zvicherwa izvi nyunyuto dzekusaririra kwematunhu akawanda munyika dzakatekeshera zvekuti vagari vakawanda vanoti vari kufa nenyota makumba ari mumvura dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzichiti rushambwa rwevanhu vematunhu aya rwekuti vari kudyirwa pfuma yavo nevarefu pasina anovarwira ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.